zvakanaka vateereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechishanu chivabvu 27 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu rezimbabwe lawyers for human rights rinoti rakanunura vanhu vaive muusungwa. Musangano wemazuva matatu wekutsvaga nzira dzekuti nyika dzemuafrica dzine nzou dzitaure nezwi rimwe chete unopetwa nyika dzine nzou muafrica dzichibuda nechisungo chekuti dzibvumidzwe kuzvimirira. Mumwe murimi kuinsvidza kumateveleland south anorasikirwa nemombe makumi maviri nesere mushure mekuurayiwa nekupiswa neveboka reveterinary services senzira yekudzivirira kupararira kwejanuary disease. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Anobvira kodzero dzevanhu rezimbabwe lawyers for human rights rakazivisa nezuro kuti rakakwanisa kuburitsa muusungwa murume wekuchipinge vatawanda muzanya avakanga vapedza mazuva maviri vari muusungwa vachipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa mushure mekunge vati mutungamiri wenyika vanoita zveuori uye vauraya nyika. Vamuzanya ava vari kumirirwa namuzvare Pegi Tavagadza vakanzi vabvise mari yechibatiso inoita madhora emunyika zviuru zvishanu uye kuti vange vachizviratidza kumapurisa epachisumbanje police station kamwe chete mushure memasvondo maviri. Sangano iri rinoti magweta aro ari kumirirawo madzimai matatu anoti Benevolence Chaguta naTracy muti wekuziva vesangano reTIZM pamwe naLisa Mataka vesangano reshamwari yemwanasikana. Vatatu ava vakasungwa kuchitungwidza nezuro vachipomerwa mhosva yekuita musangano vasina mvumo yemapurisa. Vatatu ava vainzi vakaendeswa kukamba yemapurisa yeHarare Central Police Station kudivi reLaw and Order uye hatina kukwanisa kunzwa kuti vachamiswa mudare riini. Kuchinoi, Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti yakakwanisa nezuro wakare kununura mutori wenhau anoshanda akazvimirira Nunura Ijena uyo angave nemakore maviri achitongwa nemhosva yekutuka mapurisa achinzi akavati vanoita zveuori. Jena uyo akasungwa muna kubvumbi 2020 akachenurwa nedare ramagistrate amai Chido Garwe avakamuwana asina mhosva. Jena aimirirwa negweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakudzai Choga. Musangano wemazuva matatu wekutsvaga nzira dzekuti nyika dzemuafrica dzine nzou dzitaure nezwi rimwe chete wakanga uchiitirwa kuhwange wakapetwa nezuro. Musangano uyu wakabuda nechibvumirano chehwange declaration icho chine zvisungo 14 zvinosanganisira chekuti sangano reCITES rinofanirwa kuongorora zvakare zvisungo zvaro panyaya yekutengeswa kwenyanga dzenzou. Nyika dzine nzou dzakakurudzirwa kuti dzitambirewo chibvumirano chehwange declaration ichi. Makurukota anoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa akapinda mumusangano uyu anonzi akakurudzirawo kuti CITES isapindira muurongwa hwekutengeswa kwenyanga dzenzou nenyika dzakazvimirira. Zimbabwe iri kuda kuti ibvumidzwe kutengesa nyanga dzayo dzenzou dzainoti dzawandisa. Hurumende yeZimbabwe yakambotiwo inogona kubuda mugungano reCITES kana zvido zvayo zvakatsetevedzerwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu kuti tinzwewo maonero avo.
Musangano uyu musangano unokosha zvikuru asi donzo riri kusundwa zvikuru sei nemakurukota nyika dzakaita seZimbabwe dzine nzou dzakati wandei idonzo rekuti vava nemvumo yekuti vauraye nzou. Zvinova izvo zviri kurambwa nesangano reCITES. Saka zvakuda apa ndingati ipolitical statement kuti titenderei kuita zvatinoda nenzou dzedu. Pataurwawo nyaya dzekuti tiri nyika yakazvimirira, tiri yesovereign state, saka tinofanira kuita zvatinoda nemhuka dzedu. Saka ndinofunga kuti zvinhu zvabuda mumiting iyi hazvisiri zvinhu zvataitarisira kubva kuhurumende inowana mari yakawanda from tourism. Statement iyoyo inokanganisa zvakanyanya ukama weZimbabwe nevashanyi vekune dzimwe nyika avo vari kukurudzira conservation kuti mukatsisana zvikuru senzou ngazvichengetedzwe.
Tiri kuonawo muchisungo chabudwa nacho chehwange declaration vari kuti iwo pane kodzero yekuti CITES inge ichitarisa zvakare zvisungo zvayo. Zvinoitika here izvi tichiona Zimbabwe ndo inenge iri kutungamira pakuti CITES ibvumidzwe kuchengeswa kwenyanga dzenzou?
CITES handishumi kuti ingakwanise kuti imbunyikidzwe neZimbabwe, nekuti ndiri kuona sekuti zvinhu zviri kusundwa neZimbabwe nezvinhu zvakamirira CITES zvakatosiyana zvachose. Zimbabwe iri kurwira kodzero yekuuraya nzou, CITES inorarama kuti ichengetedze nzou. Saka zvinhu zvisingati zvakabwirirana zvachose. Uyewo zvekare tichitarisawo nyika yedu yeZimbabwe inyika inozikanwa pasi rese nemukurumbira kukonzera madivision especially international organizations akaita sana United Nations newana CITES. Saka vari kuedza kuunza besanwa muCITES nekuunza politics muCITES. Saka ndofunga kuti chikumbiro chavo chinoraswa.
Tinoonawo kuti chisungo icho chaitwa kuhwange chehwange declaration chiri kukurudzirawo nyika dzechine nzou muAfrica kuti dzinge dzichitambirawo chisungo ichochi. Mungaona zvichiitwa here izvi?
Kazhinji kacho pakadaro apa dzimwe nyika dzemuAfrica dzinonzwisisa kuti Zimbabwe inyika isina kucheka, yakashama, ende iri kukurudzira dzimwe kuti uyaishamitise. Saka vanokwanisa kunge vasaina, asi kana zvaakuti vadzoka kunyika dzavo vanenge vasiri kuhukura sekuhukura kurikuita Zimbabwe. So ndinofunga kuti zvinhu zvinenge zvataurwa eti political level, asi pamapolicies enyika dzavo vane shungu yekuti vachengetedze nzou dzavo.
Takangawo Zimbabwe ichiti kana zvikumbiro zvayo zvakasatambirwa inozobuda mugungano reCITES, tingaona here zvichiitika izvi?
Izvozvo handifungi kuti zvinoitika. Kutaura kwekuti vaise pressure kuti CITES itye.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vari parunare muHarare neStudio 7. Varimi vanochengeta mombe mudunhu reMatabeleland South vari kukurudzira hurumende kuti ivawanise mishonga yekudhidhisa pamwe nekubaya mombe dzavo senzira yekudzivirira nayo zvipfuwo zvavo zvichitevera kupararira kwechirwere cheJanuary Disease. Izvi zvinouyawo panguva iyo mumwe murimi wekuInciza neZuro akarasikirwa nemombe dzake dzinosvika 20 idzo dzakaurayiwa ndokupiswa neveboka rekuchengetedzwa kwezvipfuwo reVeterinary Services senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi mushure mekunge adzibvisa kugwanda kuenda kuInciza asina kupiwa mvumo. Veboka rezvekuchengetedzwa kwezvipfuwo vari kuyambira varimi kuti vasafambisa mombe dzavo vasina mvumo sezvo kuita izvi kuchigona kuparadzira zvirwere. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano rinomirira varimisi reZimbabwe Agriculture Professionals and Technical Association vaziva ishe Zhou.
Tine zvipfuwo zvinokwana izvo kuita 28 zvavasavelo moyo. Izvi zvinotaridza kuti zvasina matsamba akakwana anogona kuzviita kuti zvifambe kubva pavo pavari mudunhu ravo zvichienda kune rimwe dunhu. Zvino nenyaya yechigwere chanetsa munyika ino pazvipfuwo cheJanuary Disease yatingati Filariosis pachirungu, zvaida kuti zvipfuwo izvi zvese zvinge zvichitadzwa kusvika zvichindorarama kunzvimbo iyoyo nenzira yatingati iyo destruction pachirungu, kuzviparadza kuitira kuti zvisapomera zvimwe zvipfuwo zvigwere zvinonetsa pazvipfuwo panguva iyo ino.
Tiri kunzwa kuti vebazi renyu reVeterinary Services vakurudzira kana kuti vatoita overseas kuona kuti mombe idzodzo dzapiswa dzaparadzwa. Sei matora danho iroro?
Iri idanho ratogwa nenzira yekuedza kuchengetedza mutemo wetingati isusu wemovement of cattle and pigs uyo wakaburwa mugore ra1984 nehurumende ino yeZimbabwe. Zvakakosha kuti zvipfuwo zvigare pazvinenge zvichifanira kugara panguva yazvinogara kuitira kuti zvisapomera nazvigwere. Saka hazvaigona kuti zvipfuwo izvo zvingofamba zvisina matsamba akafanira kana kuti akakwana.
Tinoona kuti chirwere cheJanuary Disease chirwere chinonyanyonetsa zvipfuwo munguva yekunaya kwemvura. Chirwere chingadai chichiri kuwanikwa here nguva ino?
Ichi chigwere chagara chingoriko chatakambotaura nezvacho. dunhu rose rinenge richifanira kunge richiziva munyika kuti pariri harifaniri kungofambisa zvipozi zviri pamutemo kuti zviende kune dzimwe nzvimbo zvisina kumbosvika kumaofices edu eveterinary services.
Avanga vari mutauriri wesangano rinomirira varimisi reZimbabwe Agriculture Professionals and Technical Association vaziva ishe Zhou vari parunhare neStudio 7. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica zvichange zvichibatana nevamwe vekuAfrica nhasi manheru kumusangano uri kukokerwa nesangano reSociety for Africans in the Diaspora Institute pamwe neBrand South Africa. Kumusangano wegore rino kwakakokwa mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vari gweta rine mukurumbira muzvinafundo Patrick Lumumba vanhu vechizvarwa chekuKenya. VaLumumba vari kutarisirwa kutaura maererano nekusimudzirwa nekubatana kweAfrica mudonzvo riri kutsvaga kuti zvii zvingaitwa nezvizvarwa zveAfrica zviri kunze. Musangano uyu uri kuitirwa kumuzinda weTimes Square paBroadway muguta reNew York. Evans Zininga weStudio 7 aita hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe, amai Esther Marandure vanove mumwe wezvizvarwa zveZimbabwe zvichange zviriko kumusangano uyu.
Zvichange ndiriko. Ini ndinenge ndichipa vanhu chikafu ikoko nekuti vari kuda munhu anenge achivabatsira kupa chikafu nekupa zvinodzwa kuti vanhu vakwanise vane zvekudya kana vari ikoko. Saka ndini ndinenge ndichiita basa iroro, ndichibata basa iroro.
Chinhu chakanaka kuti chizvarwa chekuZimbabwe chinonobatsirawo pari kuungana vana vemuAfrica yose muchisimudzawo mureza weZimbabwe. Chinangwa chaicho chiri kuunganira vanhu ndechei?
Chinangwa chiri kumirira vanhu. VaLumumba vari kuda kutaura nezviri kuitika muAfrica. Vachatsanangura kuvanhu kuti mumwe nemumwe anobva kuAfrica ari kunze kwenyika inonzi iyo pachirungu diaspora, tikasumuka tese, chii chinoitika kuti tichinje nyika yedu? Mumwe nemumwe akaita zvaanokwanisa kuita kuti nyika yedu yeAfrica isumuke. Tinoona zvinoshamisa panyika yedu yeAfrica. Saka ndozvavachatsanangurira vanhu vachauya ikoko kuti tingaite sei kuti tikwanise kuchinja nyika yedu yeAfrica.
Muri kutarisira kuti kuchange kune vanhu vakawanda zvakadii?
Ndinofunga kuchange kune vanhu anywhere from 100 to 150.
Hamenewo kana muino zvamungade kukurudzira vamwe vekuZimbabwe vasina kunzwawo nezvekuungana uku kana vanzwawo vasati vafunga kuti touya here?
VaLumumba vanokwanisa kuti vatitaurire zvinoita kuti even pfungwa dzedu dzichinje kafungiro katinenge tichiita nezveAfrica. Saka ndinoti munhu wese, taurirai shamwari dzenyu, taurirai hama dzenyu kuti aiwa ngatiendei kuNew York Times Square tinoteerera. Chinhu chakanaka chaizvo.
Avanga vari chizvarwa cheZimbabwe, amai Esther Marandure vachitaura parunhare naEvans Zininga weStudio 7 vari pakare kuVirginia. Tombotarisa zviri munhau. Bepanhau reZimbabwe nerine musoro wenhau unoti dare repamusoro muBulawayo rakapa mutongo unoramidza mapurisa kudzivisa vanhu vasina kubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 kupinda muzvivakwa zvinoshandiswa neveruzhinji mavanenge vachida kubatsirwa. Bulawayo 24 News ine musoro wenhau unoti mapurisa emuBulawayo asosa migwagwa muguta rose senzira yekugadzirira kuvharira kunze. Mumwe wevari kuti ndo mambo verudzi rwendevele vaStanley Raphael Kumalo ava vari kutarisirwa kupinda muBulawayo musi wa29 mwedzi uno vachibva kuSouth Africa kuti vatore ushe hwekutungamira rudzi rwendevele. Yare nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoti ndibvunzirewo uyo anonzi Peshi Gwanyanya. Uyo Peshi Gwanyanya kueconomics dzake akadziwana kupi dzaanotaura panational FMs? Ndezveeconomics here kana ndezvefojari zvaari kuita? Uyo munhu ngaakwane azive zvaari kutaura. Boza ndukuno kazo zvine murume yantara zvinotse dzake dzantara kuti economy is stable pakudi stable wachinde hupi unonzi munopa kuti we stable ende kuti aita kuti muto wegwaya muto wegaira maurayira unonetsa kurega chinonetsa kurega chiye iri mari inoshanda tutoda mahuyes ndo ichibuda zvokuti kunodiwa mumaratijizi nemabhondi hazvisi kushanda hazvisi kubatsira vanhu ava ngavafunge vakaenda kuchikoro chenhema chokubira vanhu chiita ngavasida kubira vanhu nzira idzodzo chikoro chavo chavaenda chinde chokubira vanhu imbavha idzi please please mwari ngatibatsiri tatambura isusu tatambura tiri kunonga zvotsvene muromo urai mari yavaitaura kuti inotemberwa nagarden boy mari yavatanga itemberwa nameji imari kuti inotenge chii mari 2 litres yemafuta irikuta 5 dollars 60 us noti rtgs ngavataure zvinhu zvinozivisika vanhu avo ngavasavazi kuti takapusa isi kam 2023 tikusangana ikoko hatizozovajaidza vanhu avava kana vachiruma vanouraya kana isu tichedzorerawo
pastudio 7 pastudio 7 kwazivai mose vana mukoma jonga vana mukoma blessings nevateereri vestudio 7 ii ndanga ndichide kumbotaurawo pamusoro pavamunangagwa nehurumende yavo yezanupf nezvavanotiitira nemamiriro akaita zvinhu muzimbabwe munoona kuti vamunangagwa pari zvinhu vari kunzi vari kumusangano kuswitzerland nemaziviri azvinoitwa kuti kuenda kuswitzerland vamunangagwa vakahaya ndege inoita 30,000 us per hour so tichitarisa tinoona kuti pane minimum of 10 hours kuti vaende kusva ikoko kwavakainda zvitika mukati 30,000 by 10 hours inotipa 300,000 us then panodiwa 19,000 us yekupinda mumusangano saka tikazotarisa zvese zvakaitwa ipapo ka kuenda nekudzoka kunogona kutorera mari iri kuma over 1 million US dollars asi tikatarisa kuti pane chinobuda kwakaendwa ikoko handionini kuti pane chinobudwa so ini ndiri kuti vana vezimbabwe ngationesanei ipapo kuti no muhurumende umu maita huori tiso shuwiro yange yekuti vana vezimbabwe ngatibatanei 2023 ngativhote zvanhu out ndo pane shuwiro yangu tese vari kusouth africa kupi kupi ngatiende kumusha 2023 tivhote zano out 2023 ngaapinde mukomana ndo shuwiro yangu ndini zvangu misangorima ndiri pano palimpopo apo ndatenda kufarai mose
mangwanani akanaka vashamarari vestudio 7 vavaki vemurusulu vafarikana zvikuru nekugadzirwa pasva pepampu yavo yakamboinstorwa neveGrace Water last year muna November. Pampu iyi yanga yafa nemwezi inokwana mbiri. Vanhu vanga vakutarisira kunochera mvura yekumwa neyese yekugeza muzvirwizi dzinoyerera. Asi nedambudziko rokuti rusuru haina kuwana mvura yakawanda. Vanhukadzi vanga vakutochema-chema nekushomeka kwemvura yokunwa iyo yavari kushira kuti inenge ine utauchiwana.
Munoona kuti vanhu vezana vari kutambisa mari. Ezvinoenda vakawanda kudaro kunze kutambisa mari yenyika vachinyima maticha mari anotoita kuti vana vedu vakadzidza zvakaoma. Zvingavape maticha mari varege kuita zvavo zvekuita basa rekungofamba famba nendege ngenyika pese pese kudaro. Unofunga kuti 30,000 per hour imari shoma here iyo? Mari yekawekwa yese pamwe chete mazuva mangana aizina atova mazuva matatu. Mazuva matatu times 24 hours per day imari iyoyo dei vakapa maticha mari yavo izina niti vana vedu vangai vachidzidzawo.
Heyo America yenyu yakuchikora kodzero dzevanhu asi ndiyo iri pamberi pakutaura kuti iko iyo ine kodzero dzevanhu. Onai zviri kuitwa muamerica kuti hapana vanhu vandiri kumbonzwa vari kushora zviri kuitwa neamerica. Vanhu vayo muamerica muamericans yayo havari kuponda vanhu vasina mhosva. Zuro ndizuro takanzwa kuti izvoni chitima makapfurwa vanhu nemunhu akazosungwa zvake asaka ngauraya vanhu. Zuro ndizuro zvive takunzwa kuti vanhu vakapfurwa mushopu vachitenga grocery chinzwa izvezvi zvakubuda nhasi vakunzi vana vechikoro vapfurwa vaurawa. But America ndiyo pamusoro pakupembedza kuti ndiyo inoziva mahuman rights and the rule of law. Saka ndezvipi sevanhu musingakondemi America? Ndiyo yakarwisanisa kuti Ukraine
idzo
dzaka dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu kuno hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Vanorwira kodzero dzevanhu vari kuenderera mberi nekupembera nemutemo wakaturwa nedare repamusorosoro reConstitutional Court wekuti zera rinobvumizwa zviri pamutemo kuita zvepabonde riende pamakore gumi nemasere kubva pamakore gumi nematanhatu. Mumwe wevari kufara nedanho iri ndimuzvare Nyaradzo Mashayamombe, vanove mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reChege Life International Trust. Asi muzvare Mashayamombe vanoti kunyange hazvo pave nemutongo uyu, panofanirwa kuchiitwa chikamu chemutemo chinodzikwa nedare reparamende chinopa mapurisa nematare edzimosva masimba ekushandisa mutongo uyu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mutongo wapiwa nedare repamusoro reConstitutional Court richirambidza kuenda pabonde nevana vari pemakore 18 yatingati kugumi nemasere, zvinhu zvinogamuchirika zvatiri kutopemberera seZimbabwe. Tiroti kana tachitotora mitemo yemuZimbabwe tinenge takutoti yakumberi kumberi zvichienderana nekuchengetedzwa kwevana. Panga pagara pane daka panyaya yekuti Constitution yaitiyo mwana muZimbabwe arodzwa ari pasi makore 18, asi mutemo wemuZimbabwe wanga uchiri kungoti mwana ari pasi makore 16 ndiye anonzi hakwanisi kuenda pabonde. Saka zvaita kunge mutemo unobvumidza mwana kuenda pabonde ari pasi pemakore 16 achizobatirwa nekushungurudzwa kana kuti nekutorwa advantage nevaya vechikuru. Asi tozoti zvekana aenda pabonde akaita nhumbu, tomuti hachakwanisi kuroorwa ari pasi pemakore 18 zvazvisinga pachirungu chechiti zvisinga make sense kana zvazvisina tsarukano. Saka zvataurwa nedare guru remuZimbabwe rekuti mwana ari pasi pemakore 18 hakwanise kuti aite chibvumirano chekuti aende pabonde zvigowanikwa zvichinzi zviri pamutemo. Iyi zvinoenderana nemutemo wenyika unotiwo mwana ari pasi pemakore 18 hakwanise kuroorwa.
Zvine zvikuru zvazvinoshandura here tichinzwawo kuti mimwe michato iri kuitwa nevana vasati vasvika makore iwaya ekunge vachiroorwa iri kuitwa vanhu vasingazivise kumitemo kana kuitwa kabisira?
Tinenge tichitaura isusu kuti mitemo yakanaka kuiswa, asi mitemo futi inoda chatingati mari kana kuti zvikwanisiso zvinoita kuti vanonge vatyora mitemo vayavaya vawanikwe vachisungwa nematare edzimhosva. Saka munhu akangopara mhosva yake vakange mwana arodzwa vakahwandiswa, variko vanenge vachizviziva veukama vamwe nemaneighbors panongwasa report. Asi tinowanikwa chinowanzowanikwa chichitika ndechekuti dzimwe nguva kunoshekwa mapurisa haasungi. Saka zvakafanana nedare redzimhosva izvozvo kuti vapa mutongo wekuti mwana ari pasi pemakore 18 hachakwanisi kuenda pabonde, zvakuda mutemo unobva wanyatsotaura uchiti nemo nemo. Nekuti zvikangotaurwa nedare repamusoro ehe zvakanaka, yatinoti pachirungu pronouncement kuti vashambadza zvazikamu. Asi kana mupurisa asingakwanisi kuti zvaonekwa zvichitikapo vosunga vanhu vari kuzviita izvozvo, then hapana zvatinenge taita. Saka zvakudiwa kuti izvi zvataurwa nedauro repamusoro izvi zvichienda mutemo watinokwanisa kuti act of parliament, anditi wochiiswa mutemo wekuti mupurisa akabata munhu achizviita anokwanisa kumusunga munhu uenda kukoti unopiwa mutongo wake. Saka zvakanaka zvataurika, asi zvakuda mutemo chaiwo chaiwo yatinoti act of parliament yaya, kana kuti an act inoita kuti munhu akwanise kuchiita sei kusungwa manje. Izvi zvataurika zvakanaka, asi hazvikwanise kusunga munhu kana tikada kutaura kuti zvinobatsira mwana sei chaizvo izvo.
Kune vamwe vemakereke vagara vanotozivikanwa kuti vanotyora mutemo iwoyu nekuroodza kana kuroora vana vachiri vadiki. Munoona here vachizoshandura maitiro rwendo runhu?
Vemakereke vanozikamwa vanoroodza vana vari vadiki vanofanira kuregedza tsika iyoyo mapurisa anofana kushanda ndo saka tiri kuti tatinenge takutoda agent kuti zvichinyatsoitwa muact of parliament saka izvo hakukwanisa kuti vanhu vachikwanisa kusungwa saka ndo zvatiri kuti kwakutodiwa kuti pachiita agent kune enactment kana tichisa mutemo wekuti mupurisa akaona munhu achizviita akutokwanisa kusunga izvozvo zvataurwa ukaenda kukoti mangwana vanzvadzi mukaenda kukoti mangwana hakuna chinoita kuti court iti tane mutemo wakati therefore takuita sei takusunga vana vabo saka ngatibvei tadzifambira
havanga vari muzvare nyaradzo mashaya mombe vanove mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reTag Life International Trust vari parunhare muHarare nestudio 7 iye zvino tokupai mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica ruzhinji rwevanhu vari munyika dziri kumadokero kwepasi rino kana kuti kuwestern hemisphere vanofunga kuti utongo hwejekerere hunoramba huri ihwo nzira yehurumende yakanaka vakadaro gurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika vaantony blinken mumashoko avo kumusangano wenyika dzemudunhu reamerica weconference on the americas asi hatingatadzi kucherechedza utongo hwejekerere huri mudunhu iri vakayambira vablinken hazvigoni kumiswa kuitika zvinobva nepfungwa yevanhu yekuramba vachitenda kuti vanokwanisa kuvandudza zvinhu vari mukati chakakosha mukuvaka rudaviro rwevanhu muutongo hwejekerere kudzivirira kuwira mapoka ezvematongerwo enyika akarerekera kuruboshwe kana kurudyi kana vanotsigira pfungwa dzemamwe maonero kana vanoramba shanduko asi kuti patariswe pane zvinotibatanidza sevanhu vanoda kubvisa ruzhinji vakadaro vablinken zvinoreva kucherechedza zvatinogoverana mukusimbisa mbambo dzevamwe vedu vatigere navo nekusununguka kwedu zvakaita semitemo zvakaita sekuremekedza kodzero dzevanhu zvakaita sesarudzo dzakasununguka uye dzakajeka kuburitswa kwenhau kune mufaro uye kwakasununguka mune zveupfumi misika yakavhurika nekutengeserana kwakasununguka uye mikana yakavhurika nekuvandudza mamiriro evashandi mudunhu rese nzira dzekuita nadzo izvi dzinosanganisira kubvisa zvimhingamupinyi zvinotadzisa mabhizimusi maduku kupinda muurongwa hweupfumi huri pamutemo kudzivirira uori hunoba zviwanikwa nesimba revanogadzira zvinhu zvitsva nenharaunda zvakadaro nekuwedzera mikana kune zveumhizha zvinenge zvichinyuka nyika dziri kumadokero kwepasi rino kana kuti western hemisphere dzinodawo kuvaka dunhu rakasimba kuitira kuti dunhu risadheererwa nekukanganiswa mukufambiswa kwezvinhu chimwe chezvidzidzo zvakawanikwa mushure mekutambudzwa nedenda chekupedzisira kunyange takaramba takanangana pakusimbisa utongo hwejekerere kubva mukati vakayambira vablinken tinofanirwa kugoverana nzira dzekupedza nadzo utongo hunopa masimba kumunhu mumwe chete mudunhu uye izvi zvinosanganisira kuramba tichitsigira vanhu nemasangano vari munyika dzakamanikana vari kurwa zvine ushingi kuendesa mberi kodzero dzevanhu pamwe neutongo hwejekerere sezvataita kwemakore akawanda tine basawo rekutaura takabatana kana takaona dzihurumende dzichishayisa masimba utongo hwejekerere munyika kushungurudza kufambiswa kwemashoko kwakasununguka kuchisidzira vanopikisa mune zvematongerwo enyika kudzikisira pasi kushanda kwematare kwakasununguka ndine chivimbo chekuti kana takatambira chinotibatanidza sevanoda utongo hwejekerere pane zvinotipesanisa hatingosimbisi utongo hwedu hwejekerere sedunga munhu tinoita zvinodarika zvatiri pane zvatinoti zvatinofanirwa kuita zviri pekutanga nekuzadzisa zvakakosha zvinodiwa nezvakakosha zvinotariserwa nevanhu vose mudunhu rino ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica sezvo nguva yedu yapera regaitimbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu rezimbabwe lawyers for human rights rinoti rakanunura vanhu vaive muusungwa musangano wemazuva matatu wekutsvaga nzira dzekuti nyika dzemuafrica dzine nzou dzitaure nezwi rimwe chete unopetwa nyika dzine nzou muafrica idzi dzichibuda nechisungo chekuti dzibvumidzwe nescientists kuzvimirira mumwe murimi kuinsiza kumateveleland south anorasikirwa nemombe makumi maviri nesere mushure mekuurayiwa nekupiswa neveboka reveterinary services senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere chejanuary disease tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti mosfera zvakanaka vatereri.